manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, zvinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemugovera zvita 29/2018. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti upenyu hwavari kukararama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Dutu mupengo rinoparadza misha nezvikoro kuChipinge.
Takatanga tiri vashoma, we were less than 100, but izvezvi zvitatove 500 people. Saka tine vanhu vakawanda vakapa matestimonies. Pera kwegore rino vamwe vatenga dzimota, vamwe vatenga mastenzi. Saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rekutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba.
Madzimai anobva kuZimbabwe oita urongwa hunovapararamo yakanaka.
This player of the year, yatu wanishikumana Lionel Chiwai. Akatama kora rainisa mbura mpane hii. Nimpa atu gusura jina mkumana ijovira. Pa beti defender of the year, kwanga kwa inishikumana kimo nashi churu.
Vechi diki, wawana mibairo yokutamba na vuz noniswa mbura mumusha uwekua zana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti upenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Izvi zvinouya apo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka zvekuti haikwanise kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Panguva yana chiremba vadiki vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvose zvinodiwa mukuita basa ravo. Vana chiremba ava vanoti basa ravo rave kushoresa kunyange hazvo basa reudhokotera raive basa rinoshamisira chaizvo. Mumwe wemadhokotera aya Vawalasi Hlambelo vanoti kushomeka kwemari dzavanotambira kwave kukonzera kuti vatadze kuraramisa mhuri dzavo.
So upenyu wemuZimbabwe watiomera isana chiremba. Sezvo kuti mari yatiri kuwana isusu iri less than 100 US dollars endi mari shoma nene titarisa zviri kuitika munyika, because zvino mazuva ano zvatokwira zvisingaiti. Titarisa parakatanga kutanga basa naizvezvi zvatosiyana. Mari yawaimbotengesa chinhu zvatotaimzwa neka 4 kana kese. So which means mari yedu yaifa ungewo yaonekwawo paonewo tii ienderane zviri kuitika. So which means even chikafu chekutenga chaizvo chikutonetsa kuti mari iyoyo yatiri kuwana ikwanisa kutenga chikafu. So isusana madokta tinofambisa shoko rekuti vanhu vane chikafu chakakwana pese pese, but isusu takutochishaya nekuda kwamari dzedu.
Vahlambelo vanotiwo makare kare vana chiremba vaizivikanwa vachifamba nemotokari, asi ivo vaikungoswero kweshana mafudze nevanhuwo zvavo vavanonozoonana navo kuzvipatara zvavanoti zvave kuvabvisa chimiro.
Even kana ndichida kuenda kubasa ndichitobva kunzvimbo iri kure kuti ndisvike kubasa, ende ichitongokwirawo michovha iyi inongokwirwa nevamwe vachiendawo kwavanoenda. Saka pesi zvese zvinobva zvandikanganisa mashandiro andoita.
Izvi zvinotsinirwawo neumwe chiremba Muzvare Roslyn Makaza, avo vanotiwo sachiremba vanenge vakatarisirwawo nemhuri yavo semunhu ane dzidzo yepamusoro yakatora makore akawanda achiita pamwe nebasa rine chiremera kuti vayambutsewo vari mumashure mavo mumhuri yavo pamwe nekuchengeta vabereki vavo. Asi Muzvare Makaza vanoti izvi hazvisi kukwanisika sezvo vachiti mari yavari kutambira yakafanana nemutero wembwa.
Nyaya yacho yakatiomera. because andikwanise kana kuplana kuti mangwana ndichange ndichiite sei. Unlike vamwe maprofessions wekuti anogona kukia kia anogonaita sei, ini basa rangu rinodependa nekuva chiremba chete. Saka uchiremba wacho ukapera hapana chimwe chinokwanisa kundirarema nacho. And vanofanira kunzwisisa kuti atis school is a strike because tinoda mari, but we are also protecting them.
Muzvare makaza vanoti dai hurumende yanzwa zvichemo zvavo yowedzerawo mari dzemihoro kuitira kuti chimiro chemadhokotera chidzokere pamakare kare.
Vabereki vedu chaivo vakwanise kuti vaende kunorapwa kunze kwenyika, or even kuti muno muprivate munhu aende kunorapwa kuAvenues for West End avakwanise. Vanotorarama nepo parinyatwa parar hospital, ndo mahospital edu. Saka zvikanzi machiremba ese asipo pabasa manje. Ini ndikutorwadzirirwa vabereki vangu, but this is a fight for the profession.
Kunyange hazvo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka kuti iwedzere madhokotera aya mari dzemihoro, mutauriri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti hurumende inofanira kutsvaga mumwe munhu anotsira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga achatungamirira nyaya yenhaurirano pakati pemadhokotera ari kuramwa mabasa aya nehurumende. Mashoko ava Mafume aya anouya apo vachiwenga vakatsvinyira vana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti vachiri vana vechikoro, izvo zvakashorwa nana chiremba ava. Vachiwenga vakambodzingana mukoti vairamwa mabasa mukutanga kwegore rino, izvo zvinonzi nava Mafume hazvikodzere kuti varambe vachitungamirira nhaurirano idzi.
Zvanga zvichifanirwa kuita ndezvekuti vataurirane nemadhokta vapuhwe mari dzavo, vapuhwe motokari dzekuti vaende kudzibasa, vapuhwe pokugara, vapuhwe zvekushandisa zvacho, mishonga nemaglovhosi akasiyana-siyana anodiwa ipapa apa. Havangashandi vasina chokubata.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rakashorawo mabatirwo ari kuitwa vana chiremba, richiti gurukota rezveutano vaObedaya Moyo havasi kunyatsoziva basa ravo. Sangano iri rinoti havasi vana chiremba vadiki chete vari kuramwa mabasa, sezvo vana chiremba vematunhu ose munyika vabatanawo mukuramwa mabasa. Chiremba anotambiriswa pamwedzi mazana matatu nemakumi maviri nemadhora mapfumbamwe, asi iri mari yeRTGS. Asi vamoyo vanoti hurumende yakatarisirwa kuenderera mberi nenhaurirano idzi navana chiremba nemuvhuro kuti vaedze kutsvaga nzira dzekugadzirisa nhuna dzavana chiremba ava. Vamoyo vaudza Studio 7 kuti havana zvakawanda zvavangataura kudzamara musangano uyu waitwa. Nekune rumwe rutivi, vana chiremba vakuru vakapa hurumende kusvika panopera zuva ramangwana kuti hurumende igadzirise nhuna dzana chiremba vadiki kana kuti votangawo kuramwa mabasa, sezvo vachiti havakwanisi kuita basa ravo nemazvo kana vana chiremba vadiki vasipo pabasa. Vana chiremba ava vave nemazuva makumi maviri nemasere vachiramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dutu mpengo rakaparadza dzimba dzakawanda nezvikoro nezuro kuChipinge South mudunhu reManicaland. Denga rechikoro cheVeneka Primary School rakaparadzwa nemhepo iyi, iyo yakaparadzawo nzvimbo dzechecheche nechisumbanje. Mujiti wedunhu diki rechipinge vaWilliam Mashava vati havasi kukwanisa kutaura pamusoro pedutu mpengo iri sezvo vasiri kuChipinge pari zvino. Asi vati titaure nemutevedzeri wavo vachamunorwa Salani, avo vativo havasati vanzwa kana paine munhu akakuvadzwa kana kufa. Vati vachataura mushure mekunge vasangana nevanhu vakawirwa nedambudziko iri. Tabata mumwe mugari wekuChipinge, muzvare Cheryl Dobo, kuti tinzwisise zvakaitika.
Nezuro kumapasti 2 takaona kwakakurutadza kuti kuri kuya mhepo nekunobuda zuva uko. Saka mhepo iyi yakauya ichivhuvhuta zvakanyanyisa zvekuti imba yedu isusu four-roomed house yakatorwa marata ese, trasi ese yakapwanywa pwanywa zvekuti hapana kana chakasara. Saka izvizvizvi itori imba yedu isusu inoda kutotanga futi panyuwani kuita roofing yachona.
Ko pachikoro apa pakakuvadzwa zvakadii?
Pachikoro paVeneka ndasvika po makufeni ndichinoona kuti zvakamira sei. Ndaona mablocks matatu akatorwa futi nemarata acho naese akapwanyirwa pasi. Then nepachikoro paVeneka Secondary School marata acho zvakare mablocks maviri matatu zvakare apwanywa marata acho na awisirwa pasi.
Pane vamambunzwa akakuvadzwa here nemhepo iyi?
Hapa ndizvina hapana akakuvadzwa, asi kuti dzimwe dzimba dzaitodonha chaiko nemudhuri wachona, kuti marata zvese nemudhuri wachona kusvika chaiko kuwindo level, imba ichidonhedzwa nemvura iyo iya nezuro.
Pane vakuru vekuhurumende here vambosvika munharaunda yenyu kuzotarisa kuti zvakafamba sei?
Pari zvino handina wandati ndaona kana kunzwa kuti pane ambosvika.
Saka moita sei imba zvayakapunzwa?
Izvezvi zvitinyatsoona kuti zvinhu zvacho zvakatiwo, meekonomi yacho nezvamaira yakaita, tati kutombotsvaga kuti tinoona kuti marata acho ari kuita mari, tikatombosvika kwaindichadzi tikaona ari $63. Saka kutomboona kuti tichazvibatanidza sei kutiro seimba yacho.
Asi mimamboendesa here shoko kuna DA kana kuti vakuru vehurumende vari munharaunda menyu?
Aiwa.
Kose musina kuvataurira?
Vatangomuka kuseni, munhu umwe neumwe watongomuka achitobatana nemarata kubvisa nekubuditsa zvinhu mumba zvakanaiwa nemvura kutongozviisa pazuva. Kozvinezvi dzimba hadzina marata. Munhu anotongoonawo kuti opinda pai, kana paine ane hama iri pedo ine imba yakasarawo, munhu otongopindawo imomo.
Avo vange vari mumwe wevakaparadzirwa musha nemhepo nezuro kuChipinge South, Muzvare Sherel Dzobo, vachitaura vari parunhare vari kuChipinge kwekare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kuratidzira kune mhirizhonga inosisa muDemocratic Republic of Congo kuri kuvhiringa kurwiswa kwechirwere cheEbola mudunhu reNorth Kivu. Mhirizhonga iyi yakatanga nemusi wechina zvichitevera kumbomiswa kwesarudzo mudunhu iri, izvo zvakashatirisa vagari vemudunhu iri. Makaterera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Madzimai anobva kuZimbabwe ari kushanda nekugara muBotswana anoti akaumba sangano ravo rinonzi Zimbabwe Business Women in Botswana. Chinangwa chesangano iri ndechokupangana mazano munyaya dzehupfumi kuitira kuti madzimai aya akwanise kuriritira mhuri dzavo. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Madzimai aya anotidonzo ravo nderekukurudzira nasemadzimai anhasi kuti vashande nesimba kuitira kuti upenyu hwavo huchinje mukuita zviri nani. Muzvare Pretty Ganyani avo vakaronga pfungwa yekuunganidza madzimai aya vanoti vanowenerana nemashoko anoti gona reupfumi dikita, izvo zvakapa kuti vazvipire kuita chero chinovapa kurarama kwakanaka.
Ndakauya nezano iri nekuda kwokuti taiona kuti mabasa aishanda vanhu emuZimba anga asina mari dzaivakwanira kuti vakwanise kuchengeta mhuri kuZimbabwe. Saka takaona kuti tikatengesa kune mari, nyango ukatengesa masweets chaiwo murod, kupera kwezuva unogona kunge uine 20 pula oro so, pane kuti ugarire mari yekunge uri musikana webasa kumwedzi wese kusvika pakupera, apa unenge uine mhuri kuZimbabwe mari dzacho hadzikwani.
Muzvare Ganyani vanoti nhengo zhinji dzesangano ravo vanhu vaishanda mudzimba dzevanhu asi vakaona kuti hazvina pundutso mukusimudzira upenyu hwavo.
Takatanga tiri vashoma, we were less than 100, but izvezvi zvitatove 500 people. Saka tine vanhu vakawanda vakapa matestimonies kupera kwegore rino, vamwe vatenga dzimota, vamwe vatenga mastenzi. Saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba.
Imwe nhengo yesangano iri amai Rita Willy avo vane makore 33 vanoti sangano ravo rakavabatsira kuti vakwanise kutenga mota yavo uye kutengera vabereki nehama nechikafu chekudya paKrisimusi.
Kupera kwegore kudai kana vashiya namari vamwe vanotokwanisa kunotenga dzimota, vamwe gore rinoiri vamwe vakatotenga matruck ekuti vakwanise kunotanga nawo bhizinesi rekutakurira vanhu zvinhu, vamwe vanokwanisa kutoendawo kumusha unoita maprojects avo, vamwe vanokwanisa kunotenga mastands kusiya vati seizvozvi ari December vaenda kumusha unosiya kwanisa kutenga mastands avo ekuti gore rinouya vakakandirana futi dzimari dziye, munhu anokwanisa kunotanga kutosumudza stand yake kutovaka.
Imwe nhengo yesangano iri amai Hedwig Majoni vanotiwo sangano iri rakavamutsa muhope zvikuru munyaya dzokusagarira maoko.
Izvino ndakwanisa kuziva kuti ndinokwanisa kuwana chakati kwakati, ndinokwanisa kuchitengesa kwakati, zvinhu zvandakanga ndisingazvizive, ndakanga ndisingazive zvinhu zvakawanda zvekuti ndinokwanisa kutora zvinhu kuZimbabwe ndichitengesa muno. Ndakanga ndakangogara ndingoriwo munhu aingotengesa huku dzake munomu ndichingoona kunge zvese zvakanga zvichindifambira, but then zvinozvi ndakutoziva kuti ndinokwanisa kuenda kusouth kunohodhawo zvinhu ndichitengesa umo munomu kuchitengesera matswana, ndinokwanisawo kunotora zvekuZimbabwe zvacho ndichitengeserawo maZimbabwe vasingakwanisi kuenda kumusha pese pese asi vachida zvinhu zvekuZimbabwe.
Vanoti vava kuzivawo kunomira mumutsetso wekubhanga nokuda kwesangano iri, iro vanoshandisa mukuchengeta mari yavanozogovana mukupera kwegore. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuvafambira, amai Majoni vanoti vanosanganawo nematambudziko ekutengesa zvizere zvimwe zvinhu zvavanogadzira.
Like ini zvandinotora inini zvandotengesa ndinotora kubva kuZimbabwe, saka you find kuti zvinhu izvozvo zvinogona kunge zvakunzi kubhodha hazvichabvumidzwe. Saka unenge wakuita dzimwe wei dzekuti zviuye, but zvinenge zvaabit expensive kuti zvisvike kunoku.
Nokubudirira kuri kuita chirongwa chesangano ravo, madzimai aya anoti vanoona ramangwana ravo rakajeka, vachiti chinangwa chavo ndechekuita mabhizinesi ane mukurumbira nekupindana kwenguva. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Kwa zvino tochienda kuchirongwa chatinopiwa na Jonga Kandemiri.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekushanyirwa kwevasungwa vari mumajeri akasiyana siyana kwakaitika muzororo reKrisimusi, uye kuri kutarisirwawo kuti kuchaitika zvakare muzororo regoredzva, tichitarisa kuti zvinorevei uye zvinobatsira zvakadii vasungwa. Muhurukuro yedu tinatsa chigaro wesangano rinobatsira vasungwa reZakuro vaEdison Chiota. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vachiota.
Tinotenda zvikuru makadii.
Aiwa tiri vapenyu tichitendawo kuti takakwanisa kuchengetwa munguva ino yekisimusi nekutarisirwa kuti mugoredza tichachengetwa tichipinda muna 2019.
Ndosi ndaramwe ari zvazvinoita nekuti ndiyo anotipa upenyu.
Vachiota tatitinzwe nematambirwo akaitwa zororo rekisimusi nevasungwa vari kumajere akasiyana siyana. Tinonzwa kuti gore rino zvinhu zvinenge zvazvakati siyanei namamwe makore. Vasungwa vakakwanisa kunge vachishanyirwa nehama neshamwari vakawanda vachiwanawo nguva yekuwana mapresidents kana zvipo ivo vachisunungukawo kunge vachipawo zvipo zvavari kugadzira mumajere. Mungatidzwa kuti zvakamira sei?
Kumajere kwakaita chirongwa chekuti vanhu vanofanirwa kusununguka vachishanyirana. Vakatanga kujeri vachitanga iri prison festival. Zvakapa vanhu mukana wekuti jeri rirambe richifunga kuti vanhu ava vari mujeri nekuda kwekuti vaparira mhaka dzavo kucommunity. Chinokwanisa chete kuti vaite zvirinani kunge vachikwanisa kusangana necommunity yacho vachizvipa kucommunity kuti takatadza, takakanganisa. Nekuti chinhu chaunotanga kukanganisira haisi community yese, asi unotanga kukanganisira mhuri yaugere nayo. Saka ndo zvakapa mukana wekuti vanhu vave vanozvinzwisisa nekuda kweprison open day.
Asi munoona zvichitendeutsa vasungwa here izvi vachota?
Tiri kutaura nenhau yepfungwa dzemunhu. Havasi vose vanoti vabuda vodzorerwa kujeri. Vamwe vacho havatozombodzokera chose. Mumwe akangoenda kamuchete haana kuzombodzokera zvakare. Asi kune vanhu vaye vanenge vaine mweya wehusimbe wekusada kuzvishandira. Saka nazvinopa vanhu mukana wakanaka wekuti vave vanozvigadzirisa vave kavadzokere zvakare kumajeri.
Kune vamwe vasungwa vachota vanenge vasina kuzowana mukana wekushanyirwa nehama neshamwari. Zvinovasiyawo papi zvachionawo vamwe vagere navo vachishanyirwa vachidyirwa zvipo zvakasiyana siyana?
Idambudziko rinowanikwa pese kana muchipatara chaino kuti munhu anotadza kuwana munhu anouya kuzomuona. Vazhinji vavo nekuda kwekuti vanenge vaine dzishamwari dzinenge dzirimo mumajeri, nekuti pavanoenda kujeri vanotosweitawo shamwari. Saka napanoshanyirwawo shamwari yake naiyewo anotobedza shamwari yake kuti ashamwari ndashanyirwawo neshamwari nehama dzangu idzi. Hona ndiva nasekuru wangu, ndo vazukuru, ndo vana, ndo vanani. Kana paine mukana wekutiwo iye arayirewo kuti aa endai munotaurirawo hama dzangu kuti ndiri kuno, dzakuenda kuti unoda here kubatana nehama dzako. Asi dzidziso iriko kumajeri yekuti batanai nevamakasiya kumamisha, batanai nehama dzenyu kuita kuti zviwanike zvichibatsira. Zvinomubatsirawo iye kuti ave anovandudza pfungwa dzake kuti kana ndakatadzira vamwe hama dzangu dzisingakwanise kuya kuzondiona, ndodii kuti ndisvike padhuze nehama dzangu dzikwanise kundiregerera, dzikwanise kuve neni pamwe chete. Dzimwe hama dzinotadza kuuya nekuti akasungwa anogara kuBruwayo asi jeri raari kupikira nderekumarondera, nderekwamutoko kana kumasvingo kuchireva saidi, kusingakwanisi kutya hama dzake. Kuda ndo zvimwe zvingange zvichiitika. Asi mukana wecommunication uri kukreatwa nguva nenguva, zuva nezuva, uchikudziridzwa kujeri kuti communication ngaive iri padhuze nepadhuze nehama dzake.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachota nekuona nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Tinotenda zvedu.
Manga makateerera kuna vaEdison Chihota vanovesa chigaro vesangano rinobatsira vasungwa reZakro. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kwanga kusingadaidzwe anonzwa nhasi kukuwadzana uko shasha dzenhabvu yevechidiki muchikwata cheWarila Academy dzanga dzichipiwa mubayiro. Rachel To weStudio 7 ataura nateam manager weWarila Academy vaItai Blessing Water pamusoro pemibayiro yavapa vakomana vechidiki ava.
Afamba zvakanaka chaizvo, tava nezuva rakanaka chaizvo. Taona the best player of the year yati wanishikuma na laino chiwai akatama bora rainisa mvura mpane hii nita top ghost kura tina mkuma na ijovira pa basic defender vye panga kwa inishikuma na chino nashe churu
tinashe churu yani magore mangani
tinashe churu yani tukofie
tochi enda pana best midfielder ndiana atora mbayro hapa
best midfielder anu ndi blessing chikwariro
ani magore umangani blessing chikwariro
ani 18 years
tuluko ono uti mangamine nzimbo ya most disciplined player kana uti mchambi akazibata mugorera 2018 ndiani
okay mchambi akazibata mugorera 2018 anu tida Jameson
ane magore mangani mutambi uyu
ane 11 years
ko mutambi akatamba zvokutamba zviye zvokuti akatamba zvinonwisa mvura kudarika vamwe vese ndiani atora mubayiro iwoyu
mutambi akatamba zvinonwisa mvura anonzi Lionel Chiwai
ane makore mangani Lionel Chiwai
Lionel ane 12 years
pane vamwe here vatambi vamungade kutaura vawana mubayiro
tine mutambi awana mubayiro we mudiki diki pane vese pazera anonzi Pochi Mudzei ane 8 years
saka ndomubayiro wekupedzisira here wa Water
ne the most improved player mutambi akashanda nesimba chaizvo nekuti tichangobva zvedu kutanga takatanga academy yedu muna February ende kubva ipapo muna February kusvika izvezvi ari kuoneka kuti ari kuchinja chaizvo ari kushanda nesimba
tingadiwo kuziva kuti izvo vakunda vamwe vavo ava vanowanei kana kuti munovapei
takati tovapa macertificates anoratidza kukunda kwavanenge vaita uye mamhinduro
chirongwa chenyu ichi chinofarirwa zvakadii munzvimbo yamunogara
chirongwa chinofarirwa zvikuru nekuti iko zvino rodzi ingori warila vanenge vachito vari kuchifarira chaizvo kana vabereki chaivo vari kusapota chaizvo
ndiani akatanga pfungwa yekuti kuve nechirongwa chevana vechidiki ava kunge vachidzidzira zvenhabvu
ndimi
mungatiudzwa kuti pfungwa yakatanga sei
pfungwa yacho yakatanga pakuti inini ndakakura ndiri munhu aitamba bhora saka ndakazokwara ndakaita injari zvangu zvekuti ndakanisa chakwanisi kucontinua kutamba bhora saka pashoni yebhora ndo yakandituma kuti nditange futi kugadzira akademi yangu yebhora
vateereri vangade kuziva kuti maitambira chikwata chipi musati makwara
inini ndaitambira inonzi Mutare Stars iri kwamutare
pane mashoko here amungade kuti muzivisewo veruzhinji vakateerera Studio 7 panguva ino
mashoko andongoda kuzivisa veruzhinji ndekuti kune vanoda kutipa rubatsiro tikuda rubatsiro rwakanyanya chaizvo especially pa training equipment kunyange majezis acho atinenge tichitambisa magames uyezve transport kuenda kumagames maway games panenge paine kachallenge akandingoti kune vese vakateerera ka tikukumbira rubatsiro
avo vanga vari manager weWarila Academy vaItai Blessing Water vachitaura vari parunhare kukuwadzana naRay Joto weStudio 7
Matileza shuwa waleza iwe Matileza gani matileza Matileza chukwa ni waleza iwe Matileza gani matileza Matileza shuwa waleza iwe Matileza gani matileza Matileza chukwa ni waleza iwe
Nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanachiremba vari kuramba mabasa vanoti upenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Dutu mupengo rinoparadza misha nezvikoro kuChipinge. Madzimai anobva kuZimbabwe oita urongwa hunopa raramo yakanaka. Vechidiki vapiwa mibairo yekutamba nhabvu zvinonwisa mvura mumusha wekuwadzana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
soku isi